Simplex Music.
Quest and Duenda. Both way.
I'm out to another place. To set a pace.
Tiri kotwera mai vangu. Kana varipo ndinonzwa mufaro. Kotwera mai vangu. Kana varipo ndinonzwa manyukunyuku.
Niwewe kotwera ngu. Kana uripo ndonzwa mufaro.